Komiti yandinotungamirira yekuParliament yezve Justice Legal and Parliamentary Affairs iri kundoita misangano munzvimbo dzakati wandei muZimbabwe yekubvunza vana veZimbabwe kuti vanoti kudiwo nezvebill rekuchinja Electoral Act, rinonzi Electoral Amendment Bill. Saka bumbiro remutemo rinotaura kuti vana vemuZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe, rinofanira kunge ruchikwanisa kunge ruchionawo nezvekuita nezvinoitwa zvese muParliament, kunyanyisa kuti kana pachida kuti pagadzirwe mutemo vabvunziswe kuti vanoti kudiwo nezvemutemo iwo, vabvunzwe kuti pfungwa dzavo kuti mutemo uyu ugonge uchisanganisira pfungwa dzavo. Saka ndizvo zvatiri kunenge tichiita izvozvizvi. Ndiko kekutanga dare reParliament irori rechi8 parinenge richipinda mundima richibvunza vana veZimbabwe kuti vanofungei nezvemutemo uri pamberi peParliament.
Mungatiudza zvikonzero zviri kuita kuti musapinde kumatunhu akaita seMashonaland West neMashonaland East atinonzwa kuti hamusi kupinda?
Imari, hanzvadzi. Parliament haina kana mari kana yekuti inge ichiita basa irori. Sezvandambotaura, ndiko kekutanga kari kuitwa chirongwa chekubvunza veruzhinji pfungwa dzavo. Parliament yechisere yagara. Saka apa Parliament yazongokwanisawo nekudyudzana kwainoita nemasangano akasiyana-siyana ndovabetsera kuti tikwanise kuita ongororo idzi. Asi vari kumatunhu atisiri kusvika ava, tinovakurudzira zvakanyanyisisa kuti vatinyorere tsamba kuParliament. Vanogona kushandisa box onzi PO Box CY298 rekuParliament. Kana kusvitsawo kuParliament tsamba idzodzo, vanokwanisa kunyora tsamba mbozha maemail. Vanokwanisa kuti vanyore kuParliament zvakare maemail vachishandisa kero yetambambozha inonzi clerk@powzim.gov.zw. uyezve veruzhinji vese chereko kwatiri kuzvia kune nhengo dzeParliament, tiri kukurudzira veruzhinji kuti vataure nenhengo dzavo dzeParliament, vavaudze pfungwa dzavo nokuti nhengo dzavo dzeParliament dzichauya kuParliament zvakare. Mutemo unenge uchizokurukurwa muParliament. Saka ngatingoedzei zvese zvatinge titi pfungwa dzedu tisitaure.
Tinoona kuti bhiri iri ranga richimbokonzera mutauro mudare reParamende. Zvasvika papi zvekuti mungachienda kuvanhu?
Ini ndinofunga kuti rakamhanyiwa zvakanyanyisa, nekuti kune zvinhu zvakawanda zviri mumubhirini tina kutombomira zvakanaka. Zvimwe zvacho zvinhu zvekuti zvinotyora bumbiro remutemo, rinofanira kunge richiteedzwa nguva dzose. Zvimwe zvachowo zvinongoita kuti matsarudzo maelections zvisanyatsofambe zvakanaka. Zvinokanganisa zvinhu zvakati wandei wandei zvinoita kuti zvisabude zvakanaka. Asi mune zvimwewo zvirimowo zvakanaka.